vanhu vane kodzero yekufunga mafungiro avo nokuita maitiro avo. Ndinofunga kuti chakanyanya kukosha pari zvino zviratidzo, atingati masainzi aripo, ekutiwo American establishment iri kuenda kuZimbabwe, vari kutaurirana necabinet, vari kuonana neparliament, vari kuonana namabusiness partner. Masainzi ekuti iwo the American corporate world, zvichiinkluda mafortune 500 companies, ari kuenda kuZimbabwe achinoita maundertakings, vachinosaina maMOU vachiti vanodzoka. American ambassador vaakubva ava vaitawo zvakanaka zvikuru pamusoro peZimbabwe. Vakapawo calendar rinoratidza kuti pachange paine vanhu vokuamerica veamerican establishment and american corporate world vakawanda vanhasi kusvika maelections anenge achienda kuZimbabwe. Chingava chisvo chakanaka kuti zvirango zvibviswe maelections asati aitika, asi maelections acho hasisiri kure zvavo, katamu namach arimo muna July. Saka tine 4 months to go and tichiziva kuti zvirango zvacho zviri pasi pemurawo wezidhera unotora kuti uripiliwe. Now maxc haaripiliwe that fast in any country.
Vamunzora, munoona sei nyaya iyoyi yekuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kudyidzana nedzimwe nyika kusati kwatanga zvikuru tichitarisa America?
Isu seMDC takagara tazvitaura kuti nyaya yezvirango zveupfumi iri pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica. Asi tinoona kuti vanhu vekuZANU-PF ava unonzwa vachiti EMDC inokonzera izvozvo. VekuAmerica avo ndivo varidzwe mari, ndivo vari kupa zvavanoda kuti zviitwe kuti mari ikurumidze kuuya muZimbabwe. Saka isu tinoti hurumende ngaingoita zvinhu izvozvo zvinodiwa zvacho. Somuenzaniso, hurumende inofanira kubvuma kuti paitwe sarudzo dzakachena, inofanira kugadzira hwaro hwesarudzo dzakachena. Somuenzaniso, panofanira kunge paine kuti vanhu vachida kuenda kunhetsenyuro vanofanira kunge vachikwanisa kuendawo. Mapolitical parties ese hakufaniri kuva nemhirizhonga, hakuna munhu anofanira kurohwa pasarudzo. Izvozvo hazvitore makore. Saka hurumende yedu inofunga kuti inoda kuti kugadzirisa sarudzo dzakachena chinhu chinonetsa chaizvo, chinhu chisingatombonetsi.
Vamangwana.
Mukoma dhagi vanenge vava kutokambeina kuningi kualianza zvinokuna kunetsa pane zvavari kutaura zvekuti sarudzo dzakachena. Aiwa, chishuwo chekunoisa Zimbabwe, nokuti ndo zvakaendwa kuhondosvi zvokuti vanhu vaite sarudzo yavanoda pavanoda vachisarudza uyo vanoda kuti atungamirire. Mataurira avamonzora vari kuita kunge Zimbabwe iri kubhega mari maererano nezidhera. Zimbabwe hai mari dzainoda, maZimbabwe mari dzairi kutarisira imari dzainenge ichingoriwo entitled to zviya zvokuti woikaenda kuma multilateral institutions ichidawo mari zvinongoita dzimwe nyika inonopiwa mari. Hoke zvinezvi pane manegotiations anzi ari kuitwa nepane maundertaking akaitwa in terms of the Lima protocol. Tiri kuedza kuita izvozvo uko tine zvikwereti, hatina kubhadhara zvikwereti, tinoedza kugadzira, asi tinoda kuti tikwanise kutreda namacompanies ari linked to America and so forth, tisina problem. Hakusi kukumbirawo
vamunzora.
Zimbabwe inotoda kutokwereta mari kana kuti nyika iri panzvimbo yakaita seZimbabwe inoyi, mamiriro akaita upfumi hwedu, kukwereta kunofanira kunge kutoripo. Kupiwa anonzi magrants aya ekupiwa ekunzimbo rikungopiwawo kuti takupai 1 million iyi kunotodiwa ikokoko. Mari dzamuri kutaura dzekuti kutengeserana zvepamutemo kuyakuya tichiwanawo mari yedu inodiwa zvakare. Saka mari yenyika haizi yekutengeserana chete, pane mari yamunopiwa sekutaura kwamaita yamunopiwa nana United Nations iwayayi, yamunopiwa nana America, nana Britain, nana China.